Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 5/2021. Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitevhenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vagari vekuchiredzi vopika kuti havasi kuzobva munzvimbo yavari kunzi vabve nehurumende kuitira kuti kambani yeDen Dairy itore minda yavo. Gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa votaura pamusoro pemabhazi matsva eZupuko. Nhasi tine hurukuro nemutungamiri weNational Constitutional Assembly vaLove More Maduku. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi masere nevasere 2688 vakabayiwa nhomba yeCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba iyi munyika yose pazviuru makumi matatu nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere 30,658. Vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pachiuru nemazana mana nemakumi masere nevatatu 1,483. Vanhu makumi mana nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru makumi matatu nezvitanhatu nemazana maviri nemakumi maviri nevatatu 36,223. Ukuwo vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru makumi matatu nezvitatu nemazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri 33,632. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava chiuru nezana nevasere 1,108. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Izvo zvinoburitswa tatopedza kutevhenyura chirongwa chino. Urongwa hwehurumende hwekuda kugarisa patsva vanhu vekuchiredzi hwokonzera mutauro mukuru. Vagari veko vachiti havasi kuzobva munzvimbo dzavo idzo hurumende inoti yakapa kambani yeDen Dairy kuitira kuti irime sora remombe dzemukaka dzekambani iyi. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Hurumende yakazivisa mugwaro rayo reGovernment Gazette nemusi wechishanu chapfuura kuti vanhu vanogara kuchilonga muward 6 neward 8 vanofanira kubva munzvimbo idzi kuitira kuti minda yavo ishandiswe seminda yekurima sora remombe nekambani yeDen Dairy. Asi vagari vemunzvimbo iyi havasi kufara nedanho rehurumende uye vari kupikisa izvi. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi vaLivingston Chikutu vanoti hurumende haina kunzwa pfungwa dzavo isati yatora danho iri. VaChikutu vanoti chinosuwisa ndechekuti mumiriri wavo muNational Assembly vaDenford Masia veZANU PF vari kutochichidzirwawo nehurumende panyaya iyi.
Tinokuti hurumende yakaita izvozvo, but hatina patakambogara pasi nehurumende tikawirirana. Hurumende kana ine zvainoronga inofanira kuziva kuti hurumende vanhu hurumende zvikangowandira kusaidi one haichachiri hurumende. Nesuwo tikaitawo zveduwo sevanhu tiri toga hatisiriwo hurumende. Saka panofanira kuva nekutaurirana, tourirana tikakundikana. Munhu ukarambwa nemusikana bvuma kuti ndadii ndarambwa.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reMasvingo Center for Research, Advocacy and Development vaEfraim Mutombeni vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana nezviri kuitika kuchilonga, kuchiredzi uye sangano ravo dzavi kushanda nevagari venzvimbo iyi kuitira kuumisa hurumende pane zvairi kuronga kuita. Vamutombe nevanoti nyaya iyi yasvitswa kumagweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Uyezve isu sesangano tichatora hurumende kuenda kumatare kuti zvayakaita hazvisi pamutemo. Kana ichida kubvisa vanhu vekwachinonga, ngaitevedzere zvinodiwa nemutemo, ngaitevedzere konstitusheni yetu yenyika kuti vanhu avo vane maraiti avo. Vanhu avo varipo pavakagara ipapo, ndo pane makuwa emadzichateguru avo. Vanhu avo vanoda even consultation. Hurumende yedu yakakunza kuta vanhu ava.
Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi yave mumaoko emagweta avo.
Pari zvino ingori nyaya yekungodhimbisa kana kufaira kudare kuti timise kubviswa nechisimba forced eviction wevagari vekuchironga. Zvino zviri kutirwadza seZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti Zimbabwe yatadza, hurumende yedu yatadza kusiyana nezvaitwa makare.
Vamafunda vanoti magweta avo akatomboenda kuchironga kubvira pakatanga nyaya iyi gore rapera. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga pamwe nemakurukota ehurumende anosanganisira vaJulai Moyo navaEzra Chadzamira vakatomboenda kuchironga vachikurudzira vagari veko kuti vasuduruke kuti paitwe mabasa ebudiriro. Vachadzamira vanoti hurumende nekambani iyi vachabatsira vanhu vachabviswa paminda yavo.
Asi vanhu ivava hatisi kuvamuvha zvokuindisa kune imwe nzvimbo, vanenge vari imomo munzvimbo mavo. Ndo the first beneficiary kubenefita kurusen production. Vane vane minda yavo yavanenge vachirimikwa imomo nekambani inenge yauya iyoyo, vachirimikwa ruseni yavo, vozoita imwe minda yavo yavanorimikwa for food security.
Mushandi mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinotsigira mabasa ebudiriro zvisinei nekuti ari kuitwa munzvimbo ipi. Asi mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vati zvinosuwisa kuti hurumende iri kuronga kudzinga vanhu pekugara asi isina kuvapa kwekuenda.
Maitiro aya asi kutanga vakamaita kuchimbizi, vakamaita kuchisumbanje, vakamaita kubachiadzwa vachibvisa vanhu kuti ivo vabhenefite kuvabvisa vanhu vagari vepo vakupira munhamo vachitambura vachinonga shosho nemuromo. Saka ZANU PF yatiratidza kuti ibato rinovenga vanhu, ibato risinei nekuti vanhu vasimukire munyika yeZimbabwe.
Kambani yeDen Dairy yakavambwa nemhuri yekwaKutsi muna 2004 uye imwe kambani yekuEurope Spear Capital ine upfumi zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana kana kuti 27%. Gore rapera Den Dairy yaive muhurukuro dzekubatana nekambani yeDairy Body Holdings Limited uye hurukuro idzi dzichiri kuendera mberi. Vakuru vakuru muDen Dairy vanosanganisira vaAndrew Bradnick, vaDarren Kutsi, Amai Cheryl Kutsi naDaryl Archibald. Sangano ravana chipanga mazano munyaya dzekutevedzwa kwemutemo reVeritas rinoti pane zvakawanda zviri kutadza kuzadziswa nehurumende isati yabvisa vanhu vekuchiredzi ava, kusanganisirawo zvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika pakutamiswa kwevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaparura mabhazi matsva makumi mashanu ayo achange achishandiswa neZupco kutakura veruzhinji. VaMnangagwa vati Zupco yava nemabhazi mazana maviri negumi nemaviri, vakatiwo hurumende ichaenderera mberi ichisimbaradza kutakurwa kwevanhu kwakanaka kuburikidza nekuva nemabhazi akawanda mumigwagwa. VaMnangagwa vakurudzira vakuru vakuru veZupco pamwe nevashandi vekambani iyi kuti vabate zvakanaka mabhazi matsva aya. Gurukota rezvekufambiswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa vati hurumende iri kutarisira kuunza mamwe mabhazi achashandiswa kumaruva kuitira kuti vanhu vasanetsekane nechekufambisa. Amai Mutsvangwa vati mabhazi aya achabatsira vanhu vazhinji uye achabatsirawo pachirongwa chekurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19 sezvo mabhazi eZupco achitevedzera urongwa wekuchenesa mabhazi vanhu vasati vakwira mabhazi aya pamwe nekutora temperature yemunhu asati apinda mumabhazi aya.
Gati nzwe hurukuro ya vaita na Marvelous Mshlanganya huye we Studio 7.
Unoziva kubapaka apinda President E.D. Mnangagwa ni hurumendi yao. Chava kanyanya kutarisa kuona kutitinga wandu sesei mafambiru hewanu. Kutimanyaya ye mabazi kutanga wandi. Unoziva kana mabazi hari waka wanda tinopisa zimuta zaka wanda zidikidiki zininge chifamba. Zinopasiro kuti atipolute air. Mabazi. Saka president wedu ndonya ya wakatangana na yoyu kuona kuti kutransport vanhu vese vanhu da kufamba ni mabazi wawana transport nenguwa iripo. Zimwe nguwa zvinorwadza zvikuru vanhu vanopedza mabasa vachitora nguwa yakareba zvikuru kuti vasvike kumba. Saka naizvozvo aya alonjwa nhasi aya achikomishinwa nhasi. Ipati yemabazi mamwe akawanda ane urongwa hwapresident nehurumende kuona kuti mabazi auya akakwana.
Mabazi aya achange ari kufamba mumadhorobha chete here kana kuti pane humwe urongwa?
Hatisi kutarisa mumataundi chete asi kuti tikutarisawo nemabhazi ekumaruwa nekuti vekumaruwa vanoshupikawo panyaya dzekufamba. Saka naizvozvo 50 auya ipati yevakawanda acharamba achiuya neakauya aripo kudhara kuti vanhu vedu varege kushupika panyaya dzekufamba. Saka transport solutions dziri kuuya nehurumende nekuti tinoziva kuti vanhu vedu vazhinji vaiona vakaturikidzana mukamota kadikidiki vakazara imomo manje kunyanya necovid ino yatiri maprotocols anotaura nezvesocial distancing hazvizogoni kuitika kana muri mukamota kadiki kana asi kana muri mubhazi social distancing inogona kudii kuti itwe so that tinoramba tichidzikisa namba dzevanhu vari kurwara nechirwere chekorona ichi.
Takamira ipapo panyaya yecovid-19, pane zvirongwa zvamuinazvo here zvokuzodzidzisa vemumabhazi iwaya kuti vachabata sei vanhu?
It's an ongoing thing kudzidzisa vanhu vese vano vari mutransport. Ndosaka makaona kuti mumataundi mabhazi anotoenda through Zupco. Kana une private bus rako unoenda nekuZupco upinda ikoko nekuti kune zvinoita zviri kutrainwa ikoko. And also ma message yekuziva kuti vanhu vachipinda vanotorwa temperature and mabhazi acho anoramba achingo disinfect kwa kuona kuti kana mapinda utachi wana ugofa dozi nituramba chungo tiswa ito nukuti senyika tufana kuhuna wakuti apinda akafika o mask jese izo zono senyika beti Zimbabwe ya ita ayo zwa kanaka tunakutenda wanao Zimbabwe wa mira hapa mwekete ni hurumende yao chitarisa ozwe uzi nutawa wane World Health Organization kuti nyaya zichiru ereche zise korona chitiru ise senyika takabatana nekuti achisi chinu che hurumende kana kuti achisi chinu cha nigi asikuti chinu cha kachiru ereche akauya chinubata tese sakatufana wakubatana hapa mwekete chifamba.
Awo vanga vari gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunhare vari muHarare naMarvelous Mshlanganya huye weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaNed Price vanoti America iri kufara zvikuru kuti nyika dzemuEurope dzabvisa chisungo chebazi reUnited Nations rinoongorora nyaya dzezvombo zvenuclear dzikashoropodzawo Iran nekusatevedzera kwayo zvinodiwa mukuongororwa kwezvombo zvenuclear. Chikwata chenhengo dzedare reCongress muAmerica chiri kushanyira muzinda weAmazon.com muAlabama chichipa rutsigiro rwevashandi vekambani iyi vari kuvhota vachiti vanoda here kana kuti kwete kuti nhengo dzavo dzinge dzichimirirwa nemasangano anomirira vashandi. Kwemakore anodarika zana, zuva revanhukadzi pasi rose rinocherechedza makore ose pachipembererwa mabasa ari kuitwa nevanhukadzi pasi rose pamwe nekubudirira kwari kuita madzimai munyaya dzekurwira kuenzaniswa kwekodzero pakati pevanhurume nevanhukadzi. Gore rino zuva iri riri kucherechedzwa zvichitevera kubuditswa kwegwaro yeongororo yakaitwa neUnited Nations iyo inoratidza kuti madzimai zvikuru asiri echichena ari kushaya mabasa zvakanyanya pasi rose. Nasi Studio 7 iri kuenderera mberi ichitaura nevatungamiri vemapato ezvematongerwo enyika pamusoro pemamiriro akaita zvinhu mumapato avo pamwe nemunyika. muhurukuru edu yanhasi tiri kutaura nemutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love More Maduku. Ava vanoti hapana chakaipa kuti hurukuro dzekugadzirisa zviri kunetsa munyika dziitwe pasi pepolitical actors dialogue. Kunyange hazvo mapato akaita seMDC Alliance neMDCT ari kuti uku kutungana kwembudzi. Blessing Zulu weStudio 7 atanga nekubvunza vamadhuku nezvenyaya yenhaurirano.
Nyaya yekuti nhaurirano dzoitwa papi Pollard here kana vamwe vasoda kupinda muPollard haisi nyaya yakakura maningi. Zvino titarise kuti chii chinombonzi nhaurirano. Kana kutaurirana kuri kwekuti tiri kuda kuti nyika yedu ienderere mberi, ane pfungwa dzaanoda kuisa patebhu oti aiwa ini ndofunga kuti zvinofamba ngatidai, ndofunga kuti zvinofamba ngatidai, haifani kuita nyaya yemanii kuti mataura muri kuPollard here kana mataura muri kupi. Pollard isangano revamapato ezvematongerwo enyika, mapolitical parties, anozviti mapolitical actors. Haisiri sangano revamwe vanhu vese veZimbabwe.
Saka vose ava vamwe vanozosangana kupi muzvinafundo Maduku?
Vanhu vese veZimbabwe vakafanana nemachechi, matrade union, sangano remadzimai, masangano emayouth, vanhu mafarmers, mabusiness, anofanira kuti apindewo munhaurirano dzokuti nyika inofamba sei. Ivavo vanokwanisa kunge vachitaurawo vari pavanenge vagadzirirwa kuti aiwa imimi tosangana nemupakati. Saka ndofunga kusafunga kwakanyanya kwevanhu vanongoda kuti paite kungonetsana chete kuti handipindi muPollard, ndinopinda muPollard. Kutadza kutaura ikoko. Kana munhu ari political party, uri bato rezvematongerwo enyika, handioni chaungada kuti usataura nevamwe vanoita zvematongerwo enyika, because hakuna munhu anoita zvematongerwo enyika akakosha kudarika vamwe. Zvematongerwo enyika ndingazvifananidza nemachechi. Ukati mimi nechechi yenyu yakati havane chechi, haukwanisi kuti aiwa yedu chechi ndo inonamata Mwari chaiye chaiye. Ndirozviona zvinoitika kune mamwe chechi akadaro, asi vanhu vakadaro vanenge vasingadi kushanda nezvakanaka. Saka ini sekuona kwangu, kana vanhu vari mapato ezvematongerwo enyika vachida kutaura nevamwe vezvematongerwo enyika, vanofanira kupinda muPollard.
Sei Pollard yakakosha?
Chinoitwa nePollard nechekuti Pollard ndo kunouya mutungamiriri wenyika, anouya kuPollard ikoko. Saka naiwe uchida kutaura nemutungamiriri wenyika, iye mutungamiriri wenyika wati aiwa kana uchida kutaura neni uya ndionane newe kuPollard, iwo kuti handiuye ikoko, uya tionane. Unenge usingade zvekutaurana nevanhu. Ngatiti iwo Blessing uri kuda kundionai, ndoti aiwa Blessing uri kuda kundiona, uya kuofisi kwangu. Kana uine chido chekundiona ndaanzawo kuti kana uchida kundiona uya kuofisi kwangu, and kuti aiwa ndoda kuona Profesa Maduku zveshuwa. Ah, unotouya ka? Haungati aiwa Profesa Maduku andi kuonai kuofisi kwenyu, uyai kwakati. And kutotora 2 years, 3 years uchitonesana nevatu vanga usingadi kundiona. Saka patinoti Pollard, munhu wese anoda kutaura naMnangagwa, Pollard ndiyo nzvimbo itori easy. Ukangouya kuPollard Mnangagwa unomuona. And yet ava ndazvo kutaura kuti atotaura naMnangagwa, iye Mnangagwa kuPollard ariko, haanetsi kutombomuona kana kuri kuPollard. Ndo saka ndichiti vanoda zvekutaura naMnangagwa zviri zvematongerwo enyu, muri vematongerwo enyu, uya kuPollard. Asi vamwe vanotaura naPresident Mnangagwa vemabhizinesi, manzwisiro andinoita ndeyekuti ivo vegovernment naPresident wavo vanofambira vachienda kunoona sangana nevanhu ivavo kunzvimbo dzavanenge vari.
Ko, muri kutiwo kudini nyaya yemaby elections yanetsa iyi, vamwe vachiti ngaaitwe, vamwe vachiti ngaambomira kuitwa?
Nyaya yemaby elections hai yakatogadzirwa mubumbiro remutemo renyika, muconstitution. Constitution inotaura pachena kuti kana paita kuti munhu hapo muparlamendi, panofanira kuitwa by election. Saka isu NCA tinoti maby election ngaaitwe. Kumira kwaanga akaita sokuzwisa kwatinoita, anga akamira nenyaya yekuti kune COVID. Saka zvecovid zvaionekwa kuti pakati kwamaelections, nezvinoitwa panguva yesarudzo yaya, tinokwanisa kuti chirwere chinge chichipararira nenyika yese. Saka iwo zvauri kubvunza zvekuti taona kunge zvatidzikirei, vanhu havafani kungogara vakangomukira kuti mangwana tichienda kuby election.
Mungatsarangurei apa, munorevei?
Maby election ngaazoitwa zvanyatsoonweka kuti zvinhu zvaakuchifamba zvakanaka. Saka hatifani kungoti nekuti harilaisa lockdown, mangwana takutoita by election, ipapo sesangano reNCA hatiwirirani nazvo.
Mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love More Maduku vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mangwana tichanzwa kubva kumutungamiri webato reMDCT vaDouglas Togara sei muonzora.
Direct from Washington, the voice of America.
Makateerera kustudio 7. Animi muchirongwa ndini Ray Choto, ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko reCOVID-19. Vateveri vemitambo yenhabvu netsiva vanoti havasi kufara nedanho rehurumende rekusabvumidza kutangwa kwemitambo munyika zvichitevera kunyevenyeswa kwakaitwa zvinhu nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Vateveri vemitambo ava havasi kufara nedanho iri, vachiti zvikwata zvemitambo yakaita senhabvu zvangachifanira kupihwawo mukana wekudzokera munhandare. Chiri kunyanyo varwadza ndechekuti hurumende yavharira panze mitambo iyi, asi ichitendera magungano evanhu vanosvika 50, izvo vanoti zvinoteve nenjodzi yakanyanya mukupararira kweCOVID-19. Munyori wezvemitambo Leopold Mnende ari kubvunza kuti mitemo yeWorld Health Organization iri kuteverwa neZimbabwe yakasiyana here neiri kushandiswa nedzimwe nyika, sezvo muZimbabwe musina nhabvu kune dzimwe nyika ichibaka moto. Leopold Mnende, Shona Act 1. Hurumende yatendera mitambo isina kusangana kwakanyanya yakaita setennis, cricket, mijawo yemabhiza, yemotokari, yemabhasikoro, kumhanya, kutuhwina nemitambo yeputi, asi yaramba kudzura nhabvu netsiva mudzinhandare. Aimbotambira Acadia United neBlack Aces, Danny Jim anoti ari kudawo kuziva chikonzero chaita kuti hurumende irambe kudzura mutambo wenhabvu. Danny Jim, Shona Act 2. Asi gwaro rabva kuhurumende rinoti vachatendera chete nhabvu kutambwa zvekare kana zvikwata zvemuno zvabuditsa urongwa hwakadzama hunoratidza kuti zvinokwanisa kuzvidzivirira zvakakwana kubva mukupararira kweCOVID-19. Mukuedza kuzadzikisa izvi, vePremier Soccer League vaumba komiti yemadhokotera 15 kuti ivabatsire mukutevera zviri kudiwa nehurumende kuti nhabvu idzoke. Pamusoro pezvo, vePSL ava varonga kuti vatambi vese vari muzvikwata zviri mugungano iri vaongororwe utachiona hwecoronavirus muzvipatara zvehurumende mitambo isati yadzoka. Mimwe mitambo isina kusangana kwakanyanya yatenderwa kudzoka epolo, archery, triathlon, rowing, badminton, tsoro negorofu, kwete volleyball kana basketball. Mumeririri weWorld Boxing Africa Association muZimbabwe vaGilbert Mnetsi vanoti kusatambwa kwetsiva munyika kuchaita kuti vatambi vemuno vatorerwe mabhande avanawo sezvo pane nguva yakatarwa yekuadzivirira. Mutambo waCharles Manyuchi wekudzivirira bhande rake reWorld Boxing Organization wangafarira kuitwa muHarare mangwana wambomiswa. Manyuchi angafarira kurwa naMohamed Sebiala wekuUganda vachirwira zvekare bhande reWorld Boxing Africa Association.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munguva ino yekurwisa chirwere cheCOVID-19.
Tumalana, ra tumalana, tumalana, tumalana. Tumalana, tumalana, ra tumalana, tumalana, tumalana.
Dumalana, mumanzi wechikomana chepaBotswana apa, V. Mapezi, akabatana nechikomana chekumusha, Dr. Tawanda, uchuya kwamuri, uchibva kuno kuStudio 7, iri muWashington, D.C. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Vagari vekuchiredzi vopika kuti havasi kuzobva munzvimbo yavari kunzi vabve nehurumende kuitira kuti kambani yeDen Dairy itore minda yavo. Manzwa gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura pamusoro pemabhazi matsva eZupco. Nhasi taita hurukuro nemutungamiri weNational Constitutional Assembly vaLove More Maduku. Mangwana tine hurukuro zvakare nemutungamiri weMDCT vaDouglas Togarasei Monzora. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tosangana zvakare mangwana maneru.